Wetara mavunga apa Godwin Gia vauza Studio 7 kuti mavunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo we civil aviation remotely piloted aircraft regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGia vanoti mavunga aiita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha wewaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoki. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti pawaterfalls police station. Aiwo achiri kufereseta nyaya yacho.
VaGia vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti mavunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvezvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro, kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo, mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo mavunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinesi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo, ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei, mapurisa angoita kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura dhoketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Drone rake zvino mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neaviation authority kuti paoneka kuti drone ine license here. Tasati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo, kuitira kuti vamwe vanhu vasazomhanyari nyaya. Zvinozoita kuti kana vatori venhau vazobatwa nemapurisa vazenge kunge vari kunetsa kuita basa ravo.
Vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe chechi mumusha wewaterfalls. Vanhu vepachechi iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora chechi iyi, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vari kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe neSouthern Africa Dr. Tavani Moyo vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tichiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvokushandisa zvinotibetsera kuita mabasa, mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemichini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine rezinesi kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.